waiva mudzimai muchembero wakanga aine mwana wake wakanga akanaka kwazvo akati zvino mwana wangu handidi kuti aonekwe nevakomana akati zvakanaka kuti ndinomupfigiro mubako zvino wakaenda naye akanomupfigiro mubako zvino wakati kana achiuya nesadza waimimbira achiti
Karinga, ringa, ringa, no.
Karinga,
ringa, no. Karinga, ngole mohere.
Maiva,
karinga, no.